Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nechikwata chavo chinosanganisira gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kupinda misangano yakasiyana siyana kumucheto kwemusangano mukuru weUnited Nations General Assembly uyo. Mangwana vane ruzivo nezviri kuitika vanoti vaMnangagwa vachataura pamberi pegungano reUnited Nations General Assembly vachisimbaradza nyaya yekuti zvirango zvavakatemerwa nevamwe vakuru muhurumende zvibviswe uye kutaurawo kuti vakwanisa kurwisa chirwere cheCOVID-19. Vari kutarisirwawo kutaura nyaya yekuti Africa iwane chigaro mudare reSecurity Council reUnited Nations. Sachigaro weZANU PF mudunhu reCanada neAmerica vaRegis Vusango Charumbira vanoti ukama pakati peZimbabwe neAmerica unenge uri kuita uchiita zviri nani zvichiratidzwa nekukokwa kweZimbabwe kumusangano weUnited Nations Africa Summit uri kuitirwa muAmerica muna zvita.
Zimbabwe yakanga yatanga isingapfukidzwi kuatenda misangano inenge ichivambiwa neUnited States, asi panguva ino tiri kuona kuti haiwa zvinhu zviya zvazoreruka. Saka tinoda kutenda kuti Zimbabwe is now up for prosperity, zvichitungamirirwa na Comrade Idi Mnangagwa, mutungamiriri weZANU PF. Tinovatenda zvikuru murambo.
Hurumende yeAmerica yakakoka hayo vaShava kuti vauye kumusangano uyo sezvo vaMnangagwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vakatemerwa zvirango. Mukuratidzawo kuti America haisi kudzora hayo tsvimbo, svondo rapera mumwe mukuru wemapurisa muZimbabwe Republic Police vaSteven Mutamba vakatemerwa zvirango vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu nekumbunyikidza vanopikisa. Vanopikisa vari kuratidzirawo kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly uyu vachiti muZimbabwe maberegera ingwe sematauriro ava David Siampondo veTriple C avo vari kuratidzirawo kuNew York.
Kuratidzira uku kuchatanga nemusi wechishanu apo kuchanotorwa gwaro renyunyuto uye yatinoti petition kumizinda yemasangano anosanganisira Human Rights Watch, Amnesty International neUnited Nations uye mamwewo masangano akazvimirira. Gwaro renyunyuto iri rinenge riri maererano nekuiswa muusungwa pamusana pezvematongerwo enyika kwava Job Sikala, Godfrey Sithole nevamwe 16 vekunyatsime. Kuratidzira uku kwakanangana nevasungwa vezvematongerwo enyika sekutaura kwandaita, uye kuti sarudzo ngadzinge dzinoitwa pachena pasina kumbunyikidzwa mirizhonga nekubirira kuti tiwane utungamiriri wejekerere husina anopikisa.
Ko vaMnangagwa vangakwanise here kuti zvirango zvose zvibviswe? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi.
Vazulu ndanzwa mubvunzo wenyu. Regai nditaure ndichiti ni mukatarira mamiriro akaita zvinhu muchaona kuti South Africa inenge yati zvirango izvi zvinenge zvakonzera kuti dunhu reSADC rive rinopinda pakamanikana. Saka South Africa yagara iri kuti zvirango zvibviswe, hatizivi kuti vokuAmerica vachaterera here izvizvi zviri kutaurwawo neSouth Africa nedzimwe nyika dzomuSADC. Mukatarirazve muchaona kuti America inowanzoneta kuti isumudze mitemo kana iyo isati yaona kuti zvayakaisira mutemo uyu zvagadziriswa.
Kumucheto wemusangano uyu nezuro vaShava vakapinda musangano wakarongwa nehurumende yeChina weGlobal Development Initiative waitaura nenyaya dzebudiriro pasi rose. VaNcube vari kuitawo musangano nevemabhizimisi kuedza kuvakwezva kuti vauye kuzouchika mari dzavo kuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.